isusu patakatsika kana kuti patimire setripc uye ruzhinji rwezimbabwe uye nemaobserver missions akawanda akaenda kunoongorora sarudzo muzimbabwe ndichaona kuti vanopa kurudziro yekuti deno sarudzo dzakaitwa idzi dzazeyewa dzagarirwa pasi dzaonekwa pakareshwa pogadziriswa and isusu setripc patakatsika ndepekuti sarudzo idzi dzinofarira kuwanikwa dzichitangidzwa nekuti zvakawanda zvakawanikwa zvichikanganiswa mukati meisarudzo idzi kutaura kwavara maposa hatisingazivi kuti kuchaunza pundutso here kana kuti hakuna chakunounza asi tiri kuti ndo chaizvo chaizvo zvinofarwa kunge zvichiitika kana panenge papotseka vanhu ngavagare pasi ngapave paine kukurukura panoda kugadziriswa potogadziriswa chiripo ripotyo kuitira kuti tisawanikwe tichingwana sarudzo dzine gakava nguva nenguva
regaisimbwe kuna vaguni
regedzai tijekesere vana vezimbabwe kuti hapana chitsva chakataurwa navaramaposa kuti pane zvigozhero zvakaonekwa the challenges uye vakadzokorora zvakare varamaposa kuti hakuna nyika inoita sarudzo isina machallenges vabva vapa muenzaniso wekuti america is a prime example kureva kuti america kana nyika dzese dzinoita sarudzo pasi pano dzinowanikwa dzichipane zvigozhero kana matambudziko anogona kuonekwa mukufambiswa kwesarudzo asi vakataura izwi rakakosha rekuti the preliminary report did not invalidate the report it did not say the election was unfair it did not say it was violent it did not say it was not transparent harina kutaura izvozvo saka tingangoti vana vezimbabwe ngavasapuwa zvavo manyawi kana manyukunyuku ekuti sarudzo dzinogona kudzokororwa hakuna sarudzo dziri kuzodzokororwa muzimbabwe uye toda kuti vana vezimbabwe vazive kuti sarudzo dzakatoitwa dzakatopera kana sarudzo dzichazoitwa dzichaitwa muna 2028 saka vanhu ngavasapa vanhu pfungwa dzezvinhu zvisingagoni kuitika
vasiya mupondo tiri kuona kuti vamunangagwa vari kunyuya kuunga uku pamwe chete nevamwe vatungamiri vemusadhiki vavakatosangana navo nezuro munozoona here misadhiki ichizenge ichikupai zvamuri kutarisira
misangano yavo vanokwanisa havo kuita sekuita and zvine zvazvinoratidzawo zvekare kuti kana zvazobuda zvisina kumira zvakanaka muchaona kuti vana vezimbabwe vanozoita kakugunun'una nezvinhu zvacho izvozvo kuti zvazombofambiswa sei takuva masadhaki yakuchinja mumiriro kana kuti mafungiro ayo but isusu tiri kutarisira kuti umbowo huripo izvezvi zvakaitika munhu wese akaona and zvinhu zvinganyadzisa zvikuru sei kuti tozopedzisira takuona kuti paita kakushanduka kana kuti paita kumwe kuona kusingawirirane nezviri pagiraundi kana kuti zvakaitika panguva inei kana sadhaki iri kuda kuti zimbabwe inge ichibudirira zimbabwe inge iri mberi ndiwo mukana wacho izvezvo wokuti igadzirise zviri kunetsa izvo
vaguni tiri kuona kuti vamunangagwa vari kutosangana nevamwe vatungamiri venyika dziri musadhiki hazvizokanganisa here tarisiro inozobuda kana vazosangana vachizoya nyaya yezimbabwe
hapana tinokanganisika apa regai tijekesere kuti semuenzaniso tinotova nenhengo dzesadhaki namibia south africa drc vese vari kutomira nezimbabwe vachitaura kuti zvitarafu zvakatongerwa zimbabwe neamerica zviri kunze kwemutemo weinternational law ngazvibviswe nenyaya yekuti zviri kukanganisa kubudirira kwezimbabwe zvakukanganisa kubudirirawo kwedzimwe nyika dzakatenderedza zimbabwe dzirimo musadhaki imomo saka vatungamiriri havanoziva kuti mangwana ndivo vachaita sarudzo hakuna sarudzo inoitwa iri pefect saka kunyika dzavovo kuchawanikwa zvinenge zvirikowo hakuna nyika inonzi kana opposition yadyiwa yoti ngatidzokororei nokuti isu hatina kuona sekuti hatina kufamba zvakanaka kana kuti tiofunga kuti ndisitaifana kuhwina tinotitakidzawozve zvekuti iye opposition iyeyi vane vanhu vavo vari muparamendi nokumakanzuroka havasi kuti izvo zvazvina kufambiswa zvakanaka saka hatizoda kudzokorera vakuda kutaura ndeyekupi
ndoenda kuna vasiya mupondo takanzwa vatungamiri venyika dzemusadhiki vari kukurudzirawo kuti zvirango zvinonzi nezimbabwe zvakatemerwa nyika zvibviswe imiwo munoti
kungotaurawo kuchangoitwa nedzimwe nyika asi isusu sezimbabwe yacho hatisi kuita zvinoita kuti tinge tichigashirika uye masanctions aya ange achibviswa so dzimwe nyika hongu dziri kuita chinhu chakanaka dziri kutaura asi isusu vacho tinofarira kunge tichiita maactions anoratidza kuti no hatichada zvezvirango zvatakatemerwa izvo hapana chatiri kuita asi tiri kutoita zvinhu zvokuti tiwesene situation yacho
vaguni munoti nekurudziro yatakanzwawo ichibva kune vamwe vatungamiri venyika dzemusadhiki vari kumusangano weungau kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa nyika zvibviswe asi vakatemera vachiti zvavo zvakadangana nevanhu kana kuti targeted sanctions.
Toda kuti vana veZimbabwe vazive kuti nyika dzese idzi havasi vanhu vakapusa, vatori vanhu vanofungawo, vanoverenga zviri muzvitarafu izvi. Tanzwa nevanhu vanoramba vachinyepa kuti masanctions ari targeted kune vanhu. Masanctions ari panyika yeZimbabwe, ari kunzikwa nevana veZimbabwe, ari kunzikwa nenyika dzemusadzaka, haisadzaki yega. African Union yatova nemakore maviri kana matatu ichingoramba ichidaidzira zvimwe chetezvo. Saka toda kuti tiremekedze nyika idzi, muonewo kuti hatisisi chete vezanu vari kuti masanctions akaitwa panyika. Muri kutoonawo kuti nedzimwe nyika, nyika dzakazvimirira dzega, vakuru vadzo nezvizvarwa zvadzo vari kuzviona, vari kuverenga vega, havachada kuramba vachipembedza manyika.